information.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi. Uri musi wechishanu chikunguru 12/2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Maminisita edu anofanira kukumbira regerero kune vana veZimbabwe vavari kutambudza matambudziro avari kujaya. Kana vachiuya kunoku vanouya vachiita kunge zvinhu zvakanaka, kunge vane chido nekuti vagadzirise ikonomi kuitira kuti nyika ifambire mberi. Asi zviri kuitika kumba chaiko hazvisizvo.
Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vanozvidzwa nekudirwa mvura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain.
Ndoda kunyatsokumbira vagari veZimbabwe kunyanya vagari veGavai kuti ndokumbira ruregerero. Zvimwe zvinhu zvinoitika kana uchinge watsamwa, watadzirwa, unoziva kuti nguva ndiri nechirungu ndingangoti extreme provocation. Ndikuti ndaiziva kuti munhu uyu hana simba rekuuya kusiya vachida seizvozvo.
Munyori wekanzuro reguta reBulawayo vaChristopher Dube vanoti vari kukumbira ruregerero pamashoko avakataura neZuro apo vainetsana nemutevedzeri wameya weguta iri vaTinashe Kambarami. Chikwata cheZimbabwe Netball cheGems chinokwatura Sri Lanka mumutambo wokutanga nhasi kuLiverpool kuBritain. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vanozvidzwa nekudirwa mvura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain. Izvi zvaitika panze pemuzinda weChatham House muLondon makare. Vamoyo vadirwa mvura apo vangavobva paChatham House pavapinda mumusangano wezvekushambadza Zimbabwe kuitira kuti vekunze vane mari vakwanise kuenda kunodyara mari dzavo kuZimbabwe. Izvi zvaitika panguva iyo zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kumasangano akasiyana-siyana ayo anosanganisira Zimbabwe Human Rights Organization, Restoration of Human Rights pamwe nebato reMDC. Zvizvarwa izvi zvanga zvichiratidzira panze peChatham House zvichinyunyuta nekwazvinoti kutadza kutungamira kwehurumende yavaEmerson Mnangagwa. Vanhu vanga vachiratidzira ava vari kuonekwa pane imwe vhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande vachidira vamoyo mvura pamwe nekuvatuka kuti imbavha pavanga voedza kupinda mumotokari. Studio 7 yaedza kubata muzinda weZimbabwe muLondon, asi vadaira nhare yedu vati munhu anokwanisa kutaura nesu pamusoro penyaya iyi anga asipo. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mumwe wakaronga kuratidzira uku uye vari mutauriri wesangano reZimbabwe Human Rights Organization vaKingston Jambao kuti tinzwe zvaitika.
Zvaitika nhasi zvinoratidza kunyunyuta kuri kuitwa nediaspora, kunyunyutwa kuri kuitwa nemaZimbabweans, nekuti nhamo yatinayo inhamo yedu tese. Zvino apa zvatiri kuita ndezvekuti toda kuti maBritish vazive kuti hurumende yavari kufunga kuti yachinja, hurumende yavari kufunga kuti yanaka, yavari kutambira kuno remaoko mairi, nekuti tiri kuona vaminisita vekuZimbabwe vari kuuya kuno vachitambirwa remaoko mairi neconservative government. Toda kuti vazive kuti vanhu vekuZimbabwe havasi kufara, hakuna chachinja. Zvinhu zvatonyangara, kumusha hakuna magetsi, hakuna mvura. Zvinhu zviri kutonyangara zvichiramba zvichienderera mberi nekunyangara.
Tiri kunzwa kuti madira mvura gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo. Sei matora danho rakadaro kana muchida kuti zvichemo zvenyu zvinzwikwe neBritain? Sei mazozvidza gurukota?
Chinangwa chemademonstrations baba ndechekuti kuti kwanise kusvitsa shoko ratinenge takanangana naro. Tinenge tichida kuita peaceful demonstrations. But mukati medu imomo mune vamwe vanenge vakagumbuka kupfuura vamwe. Saka zvinhu zvakadaro zvinokwanisa kuwanika zvichiitika kuti minista anogona kudirwa mvura. Asi hasi chinangwa chatatikaronga kuti maminista azorohwa kana kudirwa mvura. Asi nekunyunyuta kuri kuita vanhu nekuti vanhu vanenge vakagumbuka zvinoratidza kuti vanhu vakagumbuka baba vari kurwadziwa nezviri kuitika kuzimbabwe.
Saka muchakumbira ruregerero here nezvaitwa kuna minista izvi?
Hurumende yedu inofanira kukumbira ruregerero kune vana vezimbabwe baba. Maminista edu anofanira kukumbira ruregerero kune vana vezimbabwe vavari kutambudza matambudziro avari kuita aya. Kana vachiuya kunoku vanouya vachiita kunge zvinhu zvakanaka, kunge vane chido nekuti vagadzirise ikonomi kuitira kuti nyika ifambire mberi. Asi zviri kuitika kumba chaiko hazvisizvo. Saka hurumende yekunoku toda kuti izive kuti no zviri kuitika kuzimbabwe zvakasiyana nezvavari kutaura.
Saka imi matanho apiwo amuri kuita kunze kwekuratidzira pamuzinda wezimbabwe nekuratidzira vakuru muhurumende yezimbabwe vanenge vauya kulondon, zvii zvamuri kuita kuti musvitse zvinyunyuto izvi kuhurumende yebritain?
So far tanyora zvinyorwa zvakati zvinoenda kunumber 10 mapetitions. Tichivatsanangurira kuti zvii zviri kuitika kuzimbabwe, tichivatsanangurira kuti nei pasina chiri kubudirira kuzimbabwe. Hurumende yedu haina basa nevanhu, vane basa nevanhu vavo vavanenge vachiisa muzvinzvimbo ivavo. Saka ndo zvatikuedza kuti hurumende itinzwe, kana yatinzwa yotibatsira kuti igadzisa nevatungamiriri vekuzimbabwe.
Ndiani anga akaronga kuratidzira kwamaita nhasi uku?
Kuratidzira uku kwakarongwa nediaspora vana vekuzimbabwe, nekuti mukatarisa kuno kudiaspora kune mabato akati wandei. Kune iyo izoro yedu, kwoita ro, kwoita iyo MDC pachayo, but vana vezimbabwe. Saka taronga tiri vanhu vekuzimbabwe, hatina kuronga tiri kuti ibato rakati. Hatino ngatibatanei tiende tinoratidzira zvichemo zvedu kuchatamauscot kwavari.
Avo vanga vari mumwe wevakaronga kuratidzira uku uye vari mutauriri wesangano reZimbabwe Human Rights Organization vaKingston Jambao, vachitaura vari parunhare vari muLondon naJonga Kandemiri weStudio 7. Munyoro wekanzuru yeBulawayo vaChristopher Dube vanoti vari kukumbira ruregerero pamashoko avakataura nezuro apo vainetsana nemutevedzeri wameya weguta iri vati Nashe Kambarami. Vaviri ava vakanetsana mushure mekunge vakambarami vatora matanho ekumbomisa vaDube basa vachivapomera mhosva dzakati kuti, asi kumiswa basa kwavaDube kwambosendekwa parutivi nameya weguta vaSolomon Muguni avo vari pazororo, avo vati mhosva dziri kupomerwa vaDube dzitange dzaferefetwa nemazvo. VaDube vari kubuda muvhidhiyo iri kutenderera vachituka vakambarami vachishandisa mashoko asingatarisirwe kubva kumunhu mukuru akaita saivo. Asi vaDube vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti mashoko avakataura nezuro aive akonzerwa nekutsamwa, uye vari kukumbira ruregerero kumhomho yeZimbabwe nepasi rose iro rakanzwa mashoko avo nezuro.
Haiko zvino zvinhu zvatofamba zvazvo, munhu aitanda kuindeziya akati suspenda. Ane masimba hundi suspenda ini sasitambula ndimeya. Endi meya wanga asipo chete kwemazuva mairi. Endi hadizivi kuti chaimhanyirwa chii meya vasipo for 2 days only kuti ndosasara ndichisaspenda. Uyezve vakandimiri kusaspenda taundplak munhu mukuru. Hausi munhu wekuti ungangoti akanga ndakarai kumusaspenda. Hadizivi munhu akanga ndisa unongomusa kana uchataurei kuti zvaakanga zvaizvi.
Tichitarisawo maumbirwo akaitwa kanzuro yenyu, muri vemapato akasiyana here nevakakunyorerai tsamba yekukumisai basa?
Ivo ndo vanofungidzira kuti inini ndinove rimwe bato because ndiriwo veterani inini. Ende vanhu vazhinji vanongoti maori uveterani ndezvarupf ende ivo ndeve MDC. Ende inini constitutionally as a public servant handina tiri randiri
Taona opa neimwe video iri kutenderedzwa pamadande mutanda apa. Muchitaura mashoko asinga taurike pamhepo uye kutaurawo muchityisidzira ivo vakambarame muchitaura nyaya kuti munowaura. Mungataura chii pamusoro pemashoko?
Aiwa, takanyemire. Ndoda kunyatsokumbira vagari vemuZimbabwe, kunyanya vagari veBulawayo kuti ndokumbira ruregerero. Zvimwe zvinhu zvinoitika kana uchinge watsamwa. Watadzirwa unoziva kuti kwandiri nechirungu ndingangoti extreme provocation because ndaiziva kuti munhu uyu haana simba rokuuya kusuka kwachiita seizvozvo ende kuuya kwavakaita sasitifadza zvasingakodzeri kuti vaita zvavaita zvaizvo waratidza kusandirespekta sori hangu kuti ndakazotaura mashoko akadaro ari tribal akodzeri many shona friends most of my working life has been in Harare. Ndakachengetwa ikoko nemashona shamwari dzangu kunyanya mashona ipapo ndokumba kuregerero ende paka kuti ndinokuwira ndaitotaura zvangu zvokutsama zvaizvo zvinoti kuti I wish to harm him ipapo ndinokumbira kuregerero kuvagari veZimbabwe neekuao in particular nekwamuri vashamarari.
Saka nhasi makwanisa kuenda kuhofisi here kunoita basa renyu semazuva ose?
Nhasi handina ndidomboenda kubasa because ndapedza mose time ndirikutatanzira pedo saka handina kuinda ndichibva ipapo ndobva ndabuda kunze kwedhorobha because pane zvimwe zvinhu zvandaimhanyira zvava zviri important.
Munyori wekanzuri yeguta reBulawayo vaChristopher Dube vachitaura vari parunhare vari muBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Jonga Kandemiri weStudio 7 abatawo vakambarami kuti tinzwe divi ravo.
Chokutanga chandingataura ndechekuti mutemo unoti chii? Section 104 Urban Councils Act inoti zvo whenever the office of mayor is vacant or the mayor is absent or incapacitated, the deputy mayor shall perform the functions of the mayor in terms of this act, section 104, for any other resolution of the council. So, you know, when we do this thing, gender strategy is to come to them. If you are absent, the mayor is not a person, is an office. When you see that, so, when I'm in office, country, if someone is on 30 leave or sick leave, or they are incapacitated and I'm in office, I can make any decision. That is why I was elected the deputy mayor. That's why I'm saying, as you know, so I'm going to go with the mayor right now. He's out of the country.
Saka, vazonyora tsamba yekuti vadhube vadzosero pabasa ndiani?
Because he's out of the country, I don't know if how that letter came, I don't know what happened, but I'm in office, I've been acting, and yesterday actually, the same town chief that you're talking about introduced me as the acting mayor, so he knows very well that I was actually acting, the acting mayor. No, but around, I'm not an ordinary councillor, but around, I'm the acting mayor in the event that the mayor is incapacitated.
Saka tingati here danu ramakaita nezuro rekumisa vadhube ndori chiripo iye zvino pamutemo.
If you read Urban Councils Act Section 139, apana painotaura kuti even if ndamususpenda, apana painotaura kuti ndokwanisa kuuplift that suspension, inini wacho akamususpend, until I report to council. That is very clear, ndozvinotaura mutemo.
Tiri kunzwa uye zvino muri pamapurisa, mungatudza kuti muri kuitepo?
Muri pamapurisa, the same town clerk, I think maona video that was circulating where he was promising and insulting and swearing in a zoo, achiti, I will kill you. Nasi atuma vanhu kuti vauye kuzotifaita where we were going to hold our meeting, a special council meeting. So he sent people to come and disrupt, vakapinda machambers. They broke inside and they were beating up councillors.
Mutevedzeri wameya weguta reBulawayo vatinashe kambarami vachitaura vari parunhare vari muBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, vamwe vagari vemuBulawayo vamboratidzira senzira yekuratidza kusafara kwavo nekumbomiswa basa kwemunyori wekanzuru vaChristopher Dube. Asi meya weguta reBulawayo vaSolomoni Muguni vange vatosendeka parutivi kumbomiswa basa kwange kwaitwa vaDube vachiti patange paferefetwa mhosva dzavari kupomerwa. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vagari varatidzira ava vaimba panze pesitro kwekanguva senzira yekuratidza kusafara kwavo nekumiswa basa kwavadhuve, asi mushure menguva diki vanhu vavazobva panzvimbo iyi apo mapurisa anomisa mhirizhonga ange asvika. Asi muchiziviswa chanyorwa naChamber Secretary Amaiskangele Zhou kumakanzura kusanganisira vati Nashe Kambarami ava vakafano bata chigaro chameya pamwe nekuna ivo vadhuve meya Mguni vati vadhuve vanofanirwa kudzokera pabasa nekukasika kuitira kuti basa rekanzuro rifambe zvakanaka. Nezuro vakambarami vaive vanyora tsamba kuna vadhuve vachivati vambomira basa vachivapa mhosva yekutadza kuita basa nemazvo kunyanya panyaya yekushayikwa kwemvura. Asi vamuguni avo vari kunze kwenyika pari zvino vati vanoda kuti panyatsonyorwa gwaro rinoratidza mhosva dziri kupomerwa vadhuve pozoitwa ongororo izere. Taedza kunzwa zvizere kubva kuna amai Zhou asi vanzi vari mumusangano. Tabatawo gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo asi vati vange vachitopindawo mumusangano wekuti vanzwe pamusoro pedambudziko remvura muBulawayo uyewo nyaya yekumbomiswa basa kwavadhuve. Mune imwewo nyaya, vamwe vatapi venhau vapinda musangano wekuziya kuzvichengetedza kwavanofanirwa kuita kana vachiita mabasa avo ekutapa nhau uyewo kuziya nezvekuvandudzwa kwemitemo yakasiyana-siyana ine chekuita nekutapa nhau. Musangano uyu wakokwa neveMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe Chapter kana kuti MISA. Mumwe mutapi wenhau Tanaka Murewa audza Studio 7 kuti aona musangano uyu wakakosha zvikuru.
Knowledge yatapiwa nhasi yanga ichitidzidzisa kuti unogona kuti unyore chero chaunoda kunyora as long as zviri zvinhu zvinenge zvisina kutarana nemutemo wemuZimbabwe, asi une kodzero yekuti unyore nekuti ndobasa redu ratinoita. Saka i workshop ya yanga yakakosha chaizvo nekuti yatisimbisa kuti tishinge pakuita basa redu.
Mumwe zvemutapi wenhau Jeffrey Muvundusi ati musangano uyu wauya panguva yakanaka sezvo pane mashoko anogara achibuda nguva nenguva ekushungurudzwa kwevatapi venhau mubasa ravo.
Izvezvi munyika munenge musina kugadzikana kana tichitaura nezvepolitics. Saka kana kwakadai zvoreva kuti nesivo vatapi venhau tirivo mundima imwe namapoliticians tinokwanisa kusangana nezvinhu zvakadaro. Ndosaka ndati yauya nenguva yakanaka.
Mukuru wezvekufambiswa kwemabasa musangano reMISA Vanyasha Nyakunu vati chinangwa chemusangano uyu change chiri chekubatsira kuyeuchidza vatapi venhau kukosha kwakaita kuti vazvichengetedze uyewo kukurudzira vatapi venhau kuti vave pamberi pekuona kuti mitemo iri kuvandudzwa inovandudzwa nenzira inochengetedza kodzero dzeveruzhinji.
Ndinenge chida kuti vatapi venhau vange vaine ruzivo rwakakwana nenyaya yemitemo iyi vachishambadzawo panenge paine zvakanaka potaurwa panenge paine patiri kuti apa pasati paita zvakanaka pachibudiswa pachena.
Hurumende iri mushishi kuvandudza mitemo ine chekuita nekutapwa kwenhau kusanganisira mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act IPA. Pamutemo uyu pachabuda mitemo mitatu inosanganisira Freedom of Information Bill pamwe neZimbabwe Media Commission Bill. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishava. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wemauto ari kutonga muSudan azivisa paterevhizheni yehurumende yemuKhartoum kuti hurumende yemauto ari kutonga yakamisa hurongwa hwekuedza kubvisa hurumende pachigaro. Teki yatambira zvombo zvemuchadenga zvekutanga zverudzi rweS-499 kubva kuRussia mushure mekunge America yakuridzira zvakasimba kuti Turkey ibude muhurongwa hwekutengeserana zvombo neRussia ichiyambira kuti Ankara inogona kutemerwa zvirango. Vapoteri vanorarama neHIV AIDS vanogara paDuke Refugee Camp muBotswana vanoti shure yavo ndeyekuti hurumende yeBotswana isadududza shure mukovapa mapiritsi emaARVs pachena kana hurumende yeAmerica yamisa chirongwa chayo muna Gunyana gore rino. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Kuburikidza nechirongwa chemutungamiri weAmerica chePresident's Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFAR, vapoteri vakawanda vanorarama neHIV and AIDS vanga vachipiwa mapiritsi emaARVs pachena paDuke Refugee Camp iyo iri kuChamembe kwakadziwa kuchimabvazuva kweBotswana. Asi ndokuda kwekuderedzwa kwemari inoshandiswa nehurumende yeAmerica mukupa vanoshupika, chirongwa chePEPFAR chiri kumiswa mumwedzi waGunyana gore rino. Vanona nezvekuburitswa kwemashoko kumuzinda weAmerica muBotswana vaEfraim Curing vanoti chokwadi kuti America ichamisa chirongwa chekupa vapoteri mapiritsi amuna Gunyana nokuda kwekuti homwe iyi haichina mari. Asi munyori mubazi rinoona nezvekudzirwa kweBotswana vaVictor Paledi vanoti hurumende yeBotswana ichaenderera mberi ichipa vapoteri ava mapiritsi.
Under HIV treatment, care and support, the United States President Emergency Fund for AIDS Relief, PEPFAR, continues to fully fund ARV clinic in Dugui.
Pasi pechirongwa chekubatsira avo vanorarama nechirwere cheHIV neAIDS, chirongwa chemutungamiri weAmerica chePresident Biden's Plan for HIV Relief, chichiri kubatsira varwere ava kusvikira mumwedzi waGunyana gore rino. Kubva mumwedzi waGunyana gore rino, bazi rangu rezvekudzivirirwa kwenyika ino richatora urongwa hwekupa vanorarama nechirwere cheHIV AIDS mapiritsi pachena. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chisina kudomwa nezita racho chinoti hurumende yeBotswana inofanirwa kuenderera mberi nendima iyi kuitira kuti vanhu vararame kwenguva refu.
Kuri raiti kuti vabatsire ruzhinji reZimbabwe, nekuti kana vakasapa vanhu mafree yaravhizi vanofa. Bheta kubatsira ruzhinji reZimbabwe, nekuti vakasiya kubatsira ruzhinji vanenge vachiuraya nyika. Bheta kuti vabatsire vanhu vararame for the future.
Chizvarwa ichi chinotova vanhu vakawanda vakapera kufa kana Botswana ikasazadzikisa chiwimbiso chayo chekupa varwere mapiritsi sezvaiitika kusati kwava nechirongwa chePEPFAR.
Vanhu vaifa pakava pasati pane treatment, pakava pasati pane dhona rakaraisa maARVs. So vanhu vakambofa nehuwandu, but since ARV yakatanga 2009, zvava stable. As long as munhu achiaccepta kupinda mutreatment, hakusisina ndofu dzakawandisa.
VaSamson murefu avo vane makore 12 vachirarama neHIV, mumwe wevanofunga kuti hurumende yeBotswana ichakundikana kubatsira vanoda maARVs, zvikuru vapoteri.
Tongotsveta panyasha dzaMwari kuti ivo vachaiita icho chavazvimisira kuti vachachiitawo. Wakatarisirawo kuti wagara vachivabatsirawo ne 10 years vachibatsira nyika pasina icho chinonzi hanzi pamboshota mishonga.
Nyanzvi munyaya dzemitemo nekodzero dzevanhu vaKenneth Mondiwa vanoti vapoteri vanogona kuendesa hurumende yeBotswana kumatare edzimhosva kana ikatadza kuvapa mishonga yavanoda.
Kana wawimbisa munhu tozofana ne contractor yewano chikoro, woti ndapo allowance, this is the contract for this year. Kana government a faila unoona paine mastrike yewano chikoro kuti aiwa wachiwimbisa kuti uchanditora 5 for 4 years course, manje wafaila kundipa allowance yangu kana wandipa monthly kabago. So one is a government who court to it a strike with a chin, because in a writer in your intact upangua yo.
Kusati kwaparurwa chirongwa chekubatsira vapoteri nemapiritsi maARVsa zvekamu 10 kubva muzana zvendofu dzaiitika muDukwi zvaikonzereswa nechirwere chemukondombera. Dukwi refugee kembi nevapoteri vanobva kuZimbabwe nedzimwe nyika dzakaita seNamibia, Somalia, Burundi neDemocratic Republic of Congo. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Chikwata chenyika chemutambo wenetball chemaGems nhasi masikati chashamisa pasi rose nemakundiro achaita Sri Lanka mumutambo wacho wekutanga wenetball World Cup watambirwa kuLiverpool kuBritain. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chikwata ichi chadadisa zvikuru mushure mekuruva Sri Lanka 79-49 mumutambo wacho wekutanga we-2019 Vitality World Cup muLiverpool, England, nhasi masikati. Kokunda uku kwavhurira maGems mukana wekuendera mberi nemakwikwi aya. Chiri kunyanyofadza veruzhinji matambiro evasikana ava ayo avasiya vaine mapoints 30 kudarika Sri Lanka iyo iri pachinhano chemakumi maviri pasi rese. Kukunda uku kwasimudza manyukunyuku muZimbabwe. Mumwe muteveri wezvemitambo vatatenda makazvo vachiti vari kufara zvikuru nezvaitwa nevatambi ava.
Ndikunzwa kufara zvekuti zvinezvi wakutopinda munext round. Ndikuona tichienda mberi, tikuona chikapu ichi tichidzoka nacho.
Muongorori wezvemitambo vatinashe museti vanoti maGems anofarira kutendwa zvakasimba nezvaaitira nyika izvi.
Vasikana ava varatidza kutoti bhora ravo riri raiti pane revarume, asi tinoda kutoti tisaita zvokuvanyima mari sezvakaitwa kumaWarriors. Itai chitoda kutoti watu tendu wakupa kuna president. Anything in kind.
Studio 7 haina kukwanisa kubata vari muhurumende kuti tinzwe nezvekukunda kwemajems. Asi varolenzi wekwete avo vanotevera mutambo wetsiva vanoti izvi zviri kuratidza kugona kwevanhukadzi mumitambo yavo panguva iyo vanhurume vari kutatarika.
Chikwata ichi chaita zvinofadza zvikuru kunyanya tichikombera nezvakaitwa nemawarriors. Zvinoratidza kuti vakadzi vanhu vanoziva masports kuti udarika vamwe vanhu vechirume.
Kukunda uku kwasimbisa mukana weZimbabwe wekuenderera mberi kusvika munharaunda yechipiri zvisinei nezvichabuda mune mimwe mitambo yasara. Zvikwata zvitatu kubva mugungano iri iro riri kusanganisirawo Australia neNorthern Ireland ndizvo zvinobudirira kuenda munharaunda yechipiri. Zimbabwe iri kusangana neAustralia mangwana ichizopedzisa mitambo yayo yemugungano iri neNorthern Ireland nesvondo apo ichaziva kuti yasvika papi nehondo yekutora mukombe. Mumwe mutambi wechikwata ichi Messi Mugwadi ane chivimbo chekuti vanosvika mufainari chete.
Tinosvika kufainal sezvo takambokwalifaya kuenda World Cup zvoratidza kuti we are very good.
Kukunda kwavaita Sri Lanka uku imwe peji munhoroondo yemutambo muZimbabwe sezvo akakarike kutanga Zimbabwe ichikwikwidza mumakundano eWorld Cup aya. Kukunda uku kuchabatsirawo zvekare kukurudzira zvimwe zvikwata zviri kumirira Africa makwikwi aya, South Africa, Malawi neUganda, uyezve kubatsira kusimudzira mutambo weNetball kumba muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Nasi pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei icho tinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri china nechishanu. Nasi tiri kutiwo nasi ndezvedu tiri kuibika ipo pano hangasa tichiona kuti vasikana vekuZimbabwe majems nasi vadadisa paLondon apo paLiverpool apo vanga vari kutamba pamutambo weNetball World Cup. Taona vachirakasha vachidya uyezve vachikunda chikwata cheSri Lanka 79-49. Aiwa saka nhasi ndo zvatiri kutaura ipo pano.
Halo mwari.
Aiwa tiri wadi tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Kutaura namukoma Tawana ndiri kuSouth Africa.
Taurai tinzwe.
Ndatakazva kukorokoteza vasikana vedu vakwanisa kukunda pamutambo wava.
Ehe.
Halo.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura naJosiah Mandishona ari kuGweru.
Ehe, taurai tinzwe, muri kunyatsonzwika paGweru apo.
Haini hangu ndinotanga kukorokoteza vasikana vadadisa vekwedu avo.
Ehe.
Makadiko tete marvelous.
Aiwa tiri wadi, makadii ikoko?
Hawa ndirosimba kutaura namufundisi moyo.
Aiwa mufundisi moyo, ndimi makatisimbisa muchisimbisa vasikana ava veMajems neZuro. Taurai tinzwe, mudzimai wenyu ari padhuze here tisati tataura nemi?
Ndiri kuda atenda service amai ava vari kumba. Vari kufarozwa. Aiwa chekutanga samufundisi moyo ndirofara zvikuru kuti ndana katarisa mutambo yose miviri weZimbabwe neSri Lanka, weAustralia neNorth Ireland. Zimbabwe yaita zvinhu zvashamisa nokuti vanhu vanga vari mustadium vanga vachimba yava nyama yekugota baya wabaya chingonzi Zimbabwe. Zvaita Zimbabwe yaita zvinhu zvinoshamisa zvikuru nokuti netball kunyika yedu mutambo unotorwa pasi nevanhu vakawanda. Saka zvaita nyika yedu yeZimbabwe yagona zvikuru, tafara zvikuru semunhu akakura achiteerera achifamba namadzimai vachiri musikana ndichiona zvenetball. Saka zvaita nyika yedu ndinoona ichikunda nokuti kuwana kuwina kwaita score ya 79 ne49 paita kutamba neAustralia. Ndoda kuti vagone kusimba nokuti pananga chiona Australia neIreland. Ireland yanga isingagoni kutamba defend Ireland yanga yakapusa roga roga bhora raiwana Australia yainga ichigowesa yakanga ichigowesa. Saka ndoda kuti Zimbabwe yatamba neAustralia ngaive inogona kusimbisa defense akasimba zvikuru kuti even bhora ravanobata vagone kwano kunwisa. Ndinoona Zimbabwe yechipedza zvakanaka ichienda mberi.
Ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika kuzvizvara zveZimbabwe kwese kwazviri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Anokuoneka ini mfaro manerano, ndini Ray Choto, ndiri mu Washington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela kustudio 7. Ngolwesihlanu kuNtulikazi 2019 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Abantu abadabuka eZimbabwe bagijimisa umnumzana Sibusiso Moyo umphathi ntambo wobona ngezobudlelwano lamanye amazwe kweleBhilithani. Umeya wedolobho lakoBulawayo usebuyisele umabhalane emsebenzini kulandela ukumiswa kwakhe umsebenzi ngumsekeli wakhe umnumzana Tinashe Kambarami. Amantombazana akumncintiswano wemidlalo yeNetball World Cup anqoba ele Sri Lanka.
Izolo bangithi amantombazana othaza sasithembise ukuthi sikazowina and badlale kahle kakhulu kakhulu and banqobile so sasithembile ukuthi bayaqhubela phambili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umeya wedolobho lakoBulawayo usebuyisele umabhalane emsebenzini ukulandela ukumiswa kwakhe umsebenzi ngumsekeli wakhe umnumzana Tinashe Kambarami obemethesa amacala ambalwa agoqela elokuthi wehlulekile ukulungisa uhlupho lwamanzi. Umabhalane lo omkhulu wekhansila ngumnumzana Christopher Dube. Umeya umnumzana Solomon Guni utshele umphathi wenhlelo ezijiyeneyo unkosikazi Sikhangele Jowu ukuthi alobe incwadi evela eveza ukuthi umnumzana Christopher Dube kumele abuyele emsebenzini ngoba kamiswanga umsebenzi ngokusemthethweni. Incwadi elotshwe ngunkosikazi Joe iveze ukuthi umnumzana Mgoni kakuthakazelelanga okwenziwe ngumnumzana Kambarami. Uthe umnumzana Kambarami wenze iphutha ngokumisa umnumzana Dube umsebenzi. Untingamile Inkomo Studio 7 ukhulume lo mnumzana Dube oxolisileyo ngenhlamba ayikhihlizileyo ngesikhathi enikwa incwadi yokumiswa umsebenzi izolo. Uthi ubengekho emsebenzini namhla kodwa ukhangelele ukuthi uzabuyela ku-counseling ngomvulo.
Akula mntu ongaphambanisile. Njalo mina ngikhokhela idorobho elama-department lama-section amaningi. Kulezinto ezenzakalayo yonke indawo. Akungeke ukuthi nxa ngento yonke engenzakala kuma-section kuma-department sokuthi wasengonile. Into eqakathekileyo ukuthi into leyana nxa ngase ngibonile ukuthi kule nto enje ebonakeleyo ngibambe njani. Yikho lapho icala lami elingaphuma khona. Zonke izinto lezi ezikhulunywe laphana kuthiwa ngamacala akulalutho nje. Ngizikhohlwele ngizaphendula okuzasukisa abantu bonke. Ngiyathanda njalo ukuxolisa ilokhu zenye abalaleli labantu beZimbabwe ibuye kakhulu abantu bakoBulawayo ukuthi sise sikhuluma laphana kulamaphimbo waphuma amanye amagama angayisiwo amanye amagama angakhuba abanye abantu ayisikho ekade kufisa kuvukana bebuye kuzonda ngoba ngikolonjiwe kakhulu.
Ye, yikho ebengisiza khona khonapho babadube ukuthi hayi iofisi oyiphetheyo ungumuntu omdala umuntu ohloniphekayo shiwa inhlamba yonke leyana.
Hayi baba njoba nthilo nje ngathi ngikolonjiwe hayi ngiyaxolisa futhi njalo ebantwini beZimbabwe ngoba iZimbabwe yinye ukuthi iofisi yami ikhanya isiphuma into enjana hayi asotshelesi into eyangisayo kakhulu kodwa ngithemba abantu labo bazazisisa ukuthi ngivela ngapi njalo ngikolonjwe okunganani.
udaba lokukhethana ngemihlobo obukhuluma ngalo esingathi inketha bechavi ludaba olukhona yini kobulawayo kukhansili yena?
Baba, inketha bechavi vele ngekuyiswele, kodwa into eqakathekileyo yokuthi sizame nje ukuthi siyiminimize. So sesikhuluma nje emvini wedoda, abantwana bayakhethana kunapho afana. Manje-ke xa sesikhuluma ngento emhluku, omunye umuntu uzile eGwanda, omunye umuntu evele eMrewa, hhayi lokhana kukhona baba. Singasuka lapha omunye evele eGwanda, omunye evele eMrewa, xa sesifika ngale sesise-UK kumbe eMerika khona ngale siyabambana thina ngoba sivele eZimbabwe sibadlulile abanye. Alokho kukhona, kodwa njengabantu abafukileyo kumele siyale lo mkhuba onjalo.
Lo mnumzana Christopher Dube umabhalane wedolobho lakobulawayo ubexoxa lo ntungameli inkomo ekobulawayo. Umike Hove weStudio 7 uxoxa lo mnumzana Kambarami ngalolu daba.
Okokuqala ukuthi sibe kwazi ukuthi umsebenzi kaDeputy Mayor ngowani. Ungabala ku-Urban Council Act Section 104, it's very clear the functions of the Deputy Mayor whenever the office of the mayor is vacant or the mayor is incapacitated or failed to act, the deputy mayor shall perform the functions of the mayor. So right now I'm the acting mayor and I've made a decision. Ungabala futhi ku-Section 139 ku-Urban Councils Act, iyatsho futhi umeya may at any time suspend the town clerk on grounds of misconduct. So konke lokhu esikhulumayo ngikwenze ngokusemthethweni.
Njengoba umnumzana Dube uthi nguye osaphethe isikhundla sokuba ngu-town clerk, kumele kwenziweni ukuze udaba lolu lulungiswe?
Kumele siyehlala njenge-council, njenge-council singahlala njenge-council, ama-councillors azasetha i-inquiry ukuthi ekhangele ukuthi ama-allegations lawa which were laid against town clerk ngaweqiniso yini, amacala lawa abhaliwe wawayenza yini, amacala lawa abhaliwe uyawavuma yini, and then we map way forward. Sesingavumelana ukuthi amacala akhe lawa uyaxolelwa kumbe uzasayindiswa kumbe uzayenzani. Wonke amacala nase siwakhangele kwa-investigate ukuthi ngokweqiniso yini konke akwenzayo.
Lo mnumzana Tinashe Kambarami umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo obekhuluma lo Mike Hove weStudio 7. Ukuze sizwe ngodaba lolu sixoxele gqwetha elilwela ilungelo loluntu umnumzana Machoba Nancube otshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi umnumzana Kambarami wenziwe okungekho emthethweni.
Umthetho Section 139 of the Urban Councils Act ubeka kahle ukuthi uTown Clerk angamiswa umsebenzi ngusodolobha lapha nxa sikhangele ubulawa usodolobha ngubaba uSolomon Mkhunu. Akula omunye umuntu ovunyelwe ukuthi amise umeya umsebenzi. UKambarami ungi-acting mayor kalawo amandla okuthi amise umeya umsebenzi. Ngakho ukumiswa kuka-town clerk umsebenzi akukho emthethweni.
Singathi-ke siyabona incwadi esilotshwe ngu-chamber secretary esithi hayi vele u-acting mayor kenzanga kuhle, kambe ubona ngazani ngabe bekubeke kuhle khonokho?
Bakubeke kahle kakhulu ngoba u-acting mayor kalawo nalawa amandla usebenzise esingathi ngamandla angelawo.
Siphinde sabona njalo kudaba lolu u-town clerk yena ngokwakhe engani uthethisana-ke lo mnumzana Tinashe Kambarami. Emthethweni kuyabe kubekwa njani khonokho nxa kule nhlamba eziphongo khithizwa kangaka?
Okwenzakeleyo ukuthethiswa kwabantu ngu-town clerk yinto engekho nje, yinto engekho emthethweni. Ngibona ukuthi nxa sibona ividiyo le ekhona ku-social media kungabe kuyinto eyenziwe ngoba ezithole exhotshwe elihlweni yilaba abantu. Kambe nanzelela ukuthi abantu abangelamandla nxa bengabuya bekuxotshwe ofisini uzama ukubatshela ukuthi hhayi, melelani umeya, umeya nguye ofuza ukuthi axoxisane lami nxa kuyukuthi kukhona engikuphambanisileyo. Uthola abantu sebesuka beku-accuse of i-corruption. Ngibona ukuthi ufakwe ekhoneni wacina laye eselahleka esethethisa okungikho emthethweni okungaqondanga. Ngokunanzelela kwami kufuza ukuthi axolise.
Lo mnumzana Machoba Nancube igqwetha ubexoxa ecingweni leStudio 7. Kusenjalo izakhamizi zakobulawayo zitshengisele kulelo delobho namhla kulandela ukumiswa umsebenzi kukamnumzana Dube ngumnumzana Kambarami. Obathabile Masuku zethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu abakunhlanganiso ezichiyeneyo batshengisela besithi uKambarami kalandelanga umthetho ngakwenze umeya umnumzana Solomon Mguni ekukhefu. Omunye wabasole okwenziwe nguKambarami ngumnumzana Ambrose Sibindi owenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Okwenzakala koBulawayo sikunanzelela ukuthi sizwa kuthiwa uTown Clerk usemise umsebenzi emisa ngudeputy mayor. Sibona ngathi kulento engaphathwanga kuhle lapha ngulo deputy mayor. Okokuqala siyananzela ukuthi nxa kulama kulezinto okufanele uTown Clerk azilungise kumbe kulama allegations okuthi lecala lenzileyo, thina siyakukholwa ukuthi bekufanele kube lama investigations engakasuspendwa kumbe anganikwa ama-charges la anikuyo. Asikungazuzeki ukuthi nxa udeputy mayor saleba amba isikhundla mahlahla jikijele kuthi angile uTown Clerk engamele into zenziwe kuhle. Ligali bazaba le problem. Khathesi nanjeza kami isipoli ngathi into la ibanjwa ngakuhle. La nga uTown Clerk singathi lecala mbekala cala. Kodwa indlela okwenziwe ngayo isipoli ngathi hayi akubanjwa ngakuhle.
Umnumzana Mike Ndiweni ongumqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association uthi iphutha lecouncil lenziwa ukuthi nxa kulokhetho abantu bakhetha ibandla lombangazwe hathi abantu abangenza umsebenzi oqotho.
Mina nangana ukuthi inkinga esiyibona eBulawayo City Council ibangelwa indlela abantu abakhetha ngama councillors ukubambanisa ukhetho lwezabelo i-local government lokhetho lokamongameli labalonge dayile parliament wenza ukuthi abakhethayo bangakhangeli ukuthi ngabantu abalomsoco yini abamele bamele ecouncil. Ngonjalo ke bavotela bekhangele ibandla obangela ukuthi kuvotelwe nje ingcekeza yonke ongayikhangela. Yikho sibona kusenziwa sana umshado wezinja ecouncil kungoba abantu bavote bekhangela ngabandla ezombosa kulokuthi bakhangele abantu abavotela ukuthi ngabantu abazasebenza kuhle yini abakwazi ngokuphatha uzulu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo obe ngomunye wabatshengiselayo kuma ofisi kamsekeli kasodolobho uthi bafuna uKambarami ahambe.
Thina sifuna ukuthi sizwe ukuthi atibala amasela la abuya ezohlukumeza abantu bakithi kibo sebeqedileni okulohlupho. Yike sifuna ukuthi sikwenzele ukuthi bekuhambe beyelungisa kibo. Umuntu uKambarami behambe kibo. Kasifuna ukuthi sikhulume kumlungu ngoba uma sebesidelela kanje kuhle bekibo. Thina kasikaboni uhlupho.
UKambarami utheke nelisi ukubambeka lamhla ukuba atsho umbono wakhe ngalokhu okwenzakeleyo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku. Direct from Washington, the
voice of America. Umphathintambo wezangaphandle kwelizwe umnumzana Sibusiso Moyo lequla lakhe bachayiwe bathethiswa abathelwa ngamanzi ngabalandeli benhlanganiso beye MDC esigodlweni seNgilandi eLondon. Okuningi ngalolu daba asikuzweni intathela izindaba yethu Ezra Chisa Sibanda okhonale eNgilandi. Yebo ke siyakwemukela kuhlelo Sibanda.
Ngiyabonga kakhulu Sithandekile, unjani wena?
Hayi siyaphila, ungasichasisela nje ukuthi kanti kwenze njani lapha kumphathintambo ubona ngezaphandle kwelizwe.
Umphathintambo Sibusiso Moyo belapha ke-England kule ndawo kuthiwa kuse-Charterhouse House labe befika khona ekhuluma ngombiko wakhe wezomnotho. Uthi eqeda-ke khonapho ukhuluma ngomnotho elequla lakhe kulandela ku-Permanent Secretary we-Information ubaba uNick Mangwana lezinye iziphathamandla zikahulumende bephuma ke kuleyo ndawo okusenzela umhlangano. Bahlangana ke laba khankasayo laba ke abatshengiselayo be-MTC ngakho bahambe bavimbezela imota bathi bafuna ukwazi ukuthi ke inkokheli zabo zibotshelwani, zivalelelwani, abamabandla aphikisayo bavalelwa. Ngakho ke ilungelo loluntu esingathi ama-human rights ayaphambili eZimbabwe, ngakho yena ufunani we-England aqaliseke ukuzama ukuthi bambambe laba ke abayifomlondolozayo basibe imfuqela emoteni baseqasa ukuthela ngamanzi bejikijele bekhuluma inhlamba zonke zomhlaba. Kodwa ke imota bathe bayivimba yafika imota le yabaleka naye. Ngikhuluma kunjenje ngilinde ukuthi ngikhulume laye lapho uba ku-SB Moya.
Ye, kodwa kungabe kuphazamisile yini le inhlelo zakhe kumbe uqhubekele phambili ngalokho abekulandile?
Ebeseqedile lapha ne-Chatham House uqhubele phambili lokho akulandile. Sizothi ukuba ema-ofisini kahulumende walapha eBrithani okwamanje ngilapha ke endlini emzini kalomela iZimbabwe kwele Britain uphakathi ukhuluma nabantu lezi zalwane zeZimbabwe ezingafika ke i-200 kunjenge ngiphakathi lapha ngiphumile ukuthi ngikhulume lawo ngifuna ukuzwa ukuthi ukhuluma ngani ukuthi ufuna ukuzokhuluma labantwana bezimbabwe ngikhuluma nje nje kulabanye abadengisela phandle kulaba londoza umthetho amapolisa laseBritani aphandle kwalapha embassy.
Ye, kodwa khona iChatham House ngabuzwile ukuthi ukhulume ngani kumbe labo lokuthi labo abakade bephandle betshengisela bona bakhulume ngani.
Uthe phakathi lapha nokukhuluma ngezomnotho ukuthi iZimbabwe ke siqalise ukuthi ibone ukutshintsha ngemva kokubana kufakwe imali yeZimbabwe sokumisa ukusebenza kwe-dollar zaseMelika. Ngakho ke uthi yena iZimbabwe sikhalele ukuthi ke iphenduke njalo ke ukhalele iZimbabwe lokudlelana bayo namazwe omhlaba ikakhulu ke European Union izaqhwela phambili. Wasebuzwa ke ngabantu ukuthi ke kungani ubaba uJobs Khala lo valelweyo ngalesi sikhathi ngendaba ozama ukugenqula uhulumeni kamnangako ukuthi kuhambe njani. Yikho lapho ke aphendule khona athi umuntu umthetho ubhaliwe phansi ukuthi ke kawukhulumi njalo.
Yebo ke labo ke abakade betshengisela ke phandle lapho eChatham House bona bebesolani kuyini abebekukhuluma besithi bakufuna.
Abakhulumayo bathi khona uLandeni lapha yena behlukuza abantu bakhala ngokuthi abalandeli benhlanganiso yeziphikisayo ikakhulele MDC abavalelweyo kabakhululwe. Indaba kade beqongqosela ngayo abakhala ngayo kakhulu ukuthi ukuvalelwa kaJobs Khala ukuthi kungani imincitshe beyincitshe uhulumende kumbe akhosi eZimbabwe esala ukuthi-ke athoniswe ngaphandle. Kulo kade lisana lakho kakhulu bechinga ukuthi lizofunani kulapha eBritane linalisazule yona ekhaya ngoba lezenze ngani ngabantu abalungileyo.
Hayi, siyabonga ke ukusixoxela okwenzakaleyo khona ngapha.
Ngiyabonga kakhulu.
Leyo ke bekuyintathe izindaba yethu Ezra Chisa Spanda oseNgilandi. Live Talk namhlanje sixoxa ngokuhlele umnumzana Sibusiso Moyo eBilithane okubhekane lomabhalane wedolobho lakoBulawayo kanye leqembu leZimbabwe Netball elinqobe eSri Lanka kumdlalo weNetball World Cup. Thumela i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze sikuthinte ecingweni ungene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umphathi ntambo egatshalo ezisebenzi kuhulumende umnumzana Alexander Costa usetshiye umsebenzi. Ubikwa kaphathanga kuhle udaba lula umnumzana Jeffrey Epstein oweteswa icala lokudlengula abantwana. Umhlabeleli owaziwayo R. Kelly usebotshiwe weteswa amacala okudlengula amantombazana ambalwa. Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi isilolonga amalungiselelo ayo okutshengisela kuyona le inyanga isola ukubhidlika komnotho welizwe osokubangele ukuthi impilo yezisebenzi ibe lukhuni. Lokho kwenzakala izisebenzi zikahulumende lazo zesithi zizatshengisela uhulumende engekela kwengezelela iholo ngesilinganiso esiphezulu. Ilizwe libhekane lokukhuphuka kwentengo yempahla, ukusilela kwamagetsi, amanzi, amafutha ezimoto okuhambisa, njalo iningi lithi aliyitholi imisebenzi. Sixoxelo nobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo ngalolu daba. Kesikhangeleke ezemidlalo. Iqembu lomdlalo webhola elokuqaga elimela ilizwe eZimbabwe kumdlalo yezizwe zomhlaba eNetball World Cup liphumelele emdlalweni walo wakuqala kulomncintiswano oqhutshelwa kweleBritane. UEzra Sibanda sethulela lolu daba.
Iqembu leZimbabwe elaziwa ngegama elithi Gems linqobe eSri Lanka nge-79-49 emdlalweni sibaya sika Group A. bajabule kakhulu abantu akade bebukela umdlalo lo kanye lamantombazane eZimbabwe ngokubhuqa iqembu leSri Lanka. Kabasifanga ukukhuluma lentathe izindaba kusanda kuphela umdlalo lo. Ababukele umdlalo lo obudlalwa eLiverpool bajabule okumangalisayo. Omunye wabo Elvis Mpofu okuhlanganiswe yezemidlalo yeWarriors Club.
Izolo bangithi amantombazane ukuthi azasithembisa ukuthi bazowina and badlale kahle kakhulu and banqobile. So sesithembile ukuthi bayaqhubela phambili ngoba khanya ama-group stage sebedlulile sibili ngoba kufuna top 3. So sebewine first game sebele big chance yokungena phambili sibili. Next game badlala lama-favorites Australia kodwa ngendlela abadlale ngayo hayi ithemba labe Australia bethukile sibili babonile ukuthi hayi eZimbabwe ama-James Zimbabwe James asowanto bazophunga ukudlula kalula nje. So sikhanya lo mdlalo omuhle kakhulu kusasa ngo-9 ekuseni.
Umpofu ukhuthaza abantu bonke ukuthi bathi gwaqa eLiverpool kusasa lapho iqembu elingqilana khona lele Australia.
Kumele sisapote kakhulu amantombazana ethu ngoba adlala kahle kakhulu bazaphinda futhi kusasa sibasapote bonke sonke ngesibe ngobuningi bethu. Kusasa i-weekend sibonke abantu abase-UK ababe bebuye kakhulu eLiverpool loweza ngole tikiti lobo ngala tikiti uzamaphandle sisapote kakhulu. Ngoba kusasa yi-very, very big game enkulu kakhulu sidlala ama-favorites Australia. So kumele sibasapote siwine ngoba sifuna ukubatshengisela ukuthi Zimbabwe James are here to win. Abayanga uzokwanisela kuphela ama-numbers.
Ilizwe leZimbabwe ngelinye lamanye adabuka kuze kwazi le-Africa akumncintiswano lo. Amanye amazwe akumncintiswano lo ngabavela eMalawi, Uganda le-South Africa. Ngimele Studio 7 ngise-London, igama lami nguYezachisa Sibanda.
Asizweni ke uJoseph Njanji esethulela udaba olufanayo ekobulawayo.
Unqoba kweqembu leZimbabwe netball kuthokozise abaningi kwele Zimbabwe. UPrimrose Dube uthi ubengakukhangelanga ukuba iqembu lelili inqobe.
Ngithanda ukwenzela amankazana adlala ibhola lokuqaga amhlophe. Ngithi halala mantombazana, lenze into emangalisayo ekade singayikhangelelelanga. Siyaziqhenya ngani, silifisela okuhle emdlalweni elandelayo. Halala Zimbabwe, halala.
Intatheli zindaba uthandiwe moyo utshayele ihlombe iqembu leZimbabwe sithi lingasake liqhubekele phambili lisenza kuhle.
Siyababonyela ama-James lo coach wabo ngokuwina igame yabo yokuqala njalo siyabasekela. Sibafisela inhlanhla kiwo wonke amanye ama-games abazawadlala alandelayo.
USharon Sibindi uthi ukunqoba kweqembu lama-James kuthobe inhliziyo zabalandeli bezemidlalo ezopha ubumvu ngemva kokuyanyiswa liqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lona elihle laphuma ngemva kwemidlalo yezibaya komncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa.
Mina ngithabile, siyabahalalisela, sibafisela inhlanhla khonale ama-James. At least kuyacaca, kuyavela ukuthi khona bahambelene. Not ukuthi laba ama-Warriors abasimoshele isikhathi, unimali.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leNew Zealand litshayele eMalawi nge-64-45, iqembu leBarbados linqobele eSingapore nge-69-34, kuthi ele Australia libhaxabulele eNorthern Ireland nge-88-24. Emdlalweni wayo olandelayo iqembu leZimbabwe lizadlala lele Australia kusasa ngomgqibelo kuthi ngensonto lizadlala lele Northern Ireland. Sikhangele umdlalo wenguqu. Iqembu leHighlanders lizemukela leFC Platinum ngensonto enkundleni eBarber Fields njalo lo kuyabe kungumdlalo wesibili umqeqeshi uMandla Mpofu ezibambe esidukwini kuqembu leBoso ngemva kokuthatha isikhundla esithiwe nguMadinda Ndlovu. Iqembu leHighlanders lilemiklomelo elithumi lanhlanu njalo lihleze endaweni yethumi lane engalaneni yemiklomelo. Nakwelinye icele iqembu leFC Platinum lihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo engamashumi amabili lesikhombisa. Umfoka Mpofu utshele intatheli zindaba zemidlalo uba iqembu leHighlanders kumele linqobe ukuze likhuphuke engalaneni yemiklomelo. Eminye imidlalo ekhona kulimpela viki izadlalwa ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo iqembu leBulawayo Chiefs lizadibana lele Manyika Diamonds. Iqembu leBlack Rhinos lizanqikelana lele Dynamos ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leHarare City lizamukela eleZPC Kariba ngaseRufaro. Kuthi iqembu leChapungu lizadlala lele Nkezi Platinum Stars ngaseMandava. Ngensonto iqembu leCapes United lizadibana lele Yada eNational Sports Stadium. Iqembu leTriangle lizamukela eTel 1 ngaseGibo. Iqembu leMshwane Stars lizadlala lele Herentals enkundleni yeTrojan Mine. Kuthi iqembu leWange lizanqikelana lele Chicken ngasekholiyari. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu umncintiswano we-Africa Cup of Nations usufike kusigaba sama-semifinals. Njalo ngensonto iqembu leSenegal lizadibana lele Tunisia kuthi ele Algeria lizadlala lele Nigeria. Amaqembu azaphumelela ngensonto azadibana ku-final ngolwesihlanu oluzayo. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
uthi woza woza Friday.
Kuhlelo lwe-Woza Friday namuhla sihamba leqembu elihlabela umdumo we-rumba elechongokwe Masters. Untungameli Inkomo Studio 7 usethulela lolu daba.
Attention, attention, ladies and gentlemen, are you ready to see this guys? Chongoko Masters, the crazy music of best entertainment from Lupane.
Iqembu leli liphuma khona kanye eChongokwe eLupane lanxa nje lihlabela likwele South Africa. Leli lidlaladelalo lesithathu njalo isihloko salo sithi zinyathela amathole. Nangu umkhokheli weqembu unkosi khona ngwabi.
Ngibuya eLupane la enzalwa khona esigabeni seChongokwe. Lona iqembu leChongokwe Masters lisungulwe ngo-2014. Salethisa igama elithi lona Chongokwe Masters, sisitsho ngendawo lapho sisuka khona.
Idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela ethi angazi, akakatsho lale ethi iphunga limnandi empukaneni. Abangathanda ukuxhumana lani kumbe ukuthenga idlalate lenu ngwabi balithola njani?
Ulakho ukufonela mina kunamba ethi yona ngizobiza yalapha eSouth Africa lapho isicula sikhona ethi yona +27 84 330 8851, noma uthinte iband manager uSikhosana Masombuka +27 73 439 3019.
Abalandeli ubatshiyela waphamazi.
Siyacela lathi ukuthi basixhase njengawo wonke amaqembu abathandayo abaxhasayo ukuze nathi sikhule endimeni yomculo. Ngiyabonga kakhulu.
Baphuma ke enkundleni abafana beChongokwe Masters ngale ethi osomaqhinga.
Lelo ke liqembu leChongokwe Masters leLupane belixoxa ke uhlelo lwethu lweWoza Friday. Ayike isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.